Mari inoteleswa iyi idhora rimwe chete paawa rimwe chete rinenge motokari yakapakwa panzvimbo imwe chete. Vatyairi vedzimotokari vanoti urongwa uhwu huchavawedzera urombo kwavari sezvo vasinawo mari inovakwanira sezvo vasiri kuwana mihoro ine pundutso uye vamwe vasiri pamabasa. VaAlexio Maburutse mutyairi wetekisi. VaMaburutse vanoti kunyange hazvo vasingapokani nekuita uku vanosuviswa nemaitiro ari kuitwa nevashandi vekanzuru yekuvashungurudza.
Kusava tinganyanyi kushoora nokuti vanonge vachitsvakawo chouviri asi puresha yacho yanyanya.
Mumwe mutyairi wemotokari Mamutare vaMutsawashe Tembo vanoti maitiro ekanzuru haana kunyatsovajekera zvikuru mumashandisirwo edzimari dzinenge dzawanikwa.
Vateresi dai vaedzawo kuti pavanenge vachiitera pamunhu paipai vaite chirongwa chekuti vave kotera motikari zvakarongeka uye vasazoraita kunga vari kushungurudza vatyairi kana kuita kunga vari kufosa vatyairi kana kudhimanda kuti mutyairi umwe noumwe nguva yehwana awa isati yakwana. Asizve tinochigamuchira chirongwa ichochi nenyaya yekuti zviri kutibatsirawo kuti dai zvainzi mari idzodzo kana dzaenda kukanzuru tobatsirawo kugadzira marodhi nezvimwe zvinhu zviri kunetsa mutaundi medu meguta redu Mamutare.
Meya weguta reMutare vatatinda Namarare vanoti urongwa usva uhwu hwakavepo senzira yekuwana mari yekugadzirisa migwagwa nezvimwe zvinodiwa.
Vagari vemamutare vanofamba nedzimotokari ngatiteedzerei nekuteerera zviri kutaura vashandi vekanzuro varimo mugwagwa. Tisaite bongozozo nawo asi kuti ngatishandei tese pamwe chete kuti tigadzise guta redu kuti tikwanise kuvhara mapoto anowanetsa kunge wabhadharawo chikamu chavo chavanofanira kubhadhara kukanzuro uyezve kuti tikwanise futi kuramba tichigadzisa marobhosi atiri kugadzisa muguta. Vagari vemamutare vanofamba nedzimotokari vanofanira kuti vabhadharawo kuti guta redu rinake zvakanaka.
VaNamarare vanoti pachirongwa ichi vari kutarisira kuwana mari nechitsama kunyange hazvo vasati vave neruzivo rwemari yavachawana pamwedzi wega wega. VaNamarare vanoti vanokurudzira vagari kuti vashande pamwe chete nevateresi pasina nyonganyonga kuitira kuti guta rikwanise kufambira mberi nemazvo. Mumwe wevateresi vekanzuru ataura nestudio 7 asi aramba kudomwa nezita nekutyira basa rake sezvo asina mvumo yekutaura nevatori venhau. Anoti pazuva kubva pavakatanga basa iri nemuvhuro vanowana mari iri pakati pemadhora makumi manomwe kana masere pamuteresi wega wega.
Vamwe vari kubhadhara, vamwe havasiri, vamwe vari kuramba. Saka iye atori makwikwi chaivo chaivo, makwikwi navo mamotarista. But adai vakabhadharawo at least wo zvinoita chi zvinoitawo zviri nanewo zvinoshandikawo mari inongodini inozongopinzawo. Zvinongosiyana, umwe munhu anogonaona kana 80, umwe munhu anogonaona kana 17 kana 7. Saka zvinongosiyanawo kuti vashandowo zvakamira sei, zviri kufambawo zvakamira sei seiwo futi.
Tsvagiridzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kana vateresi vose vachiwana mari iyi, kanzuro inokwanisa kunge ichiwana mari inodarika zviuru makumi matatu nezvishanu zvemadhora pamwedzi kana kuti $35,000. Vagari veguta reMutare vanosvika zviuru mazana makumi matatu vane chikwereti kukanzuro chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Ndakamirira studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.